chinhu chikuru chakaita kuti ndiite mutamba uyu ndekuti tibatsirane semhuri yeZimbabwe nenyika yeZimbabwe. Pandakaenda kumba muna 2013 ndakaona kuti tine shungu kuti tizivikanwe wokunzi apa ndipo pamusha pevanhu vekuZimbabwe muno muAmerica. Vanhu vekuZimbabwe muno muAmerica vanoita zvinhu zvakadii, matradition avo akaita so. Saka ndakati vanhu vakazivawo kuti culture yedu yakadii, vanotizivawo kuti musi mumwe ndingangoendawo kuZimbabwe ndonovhira kabhizinesi kangu, and in turn kabhizinesi kavanovhura aka kanozobatsirawo mhuri yedu iri kumusha.
Makawanikwa here muchishanda nevananyanduri kana kuti maartist anobva kuZimbabwe pamutambo wenyu uyu wamanga muinawo?
Pamutambo watanga tinawo kwanga kune vanhu vakawanda vekuZimbabwe, maartist ekuZimbabwe, maartist ekuGhana, maartist ekuNigeria. Tanga takangosanganisa, but muri huri yanga iri yekuZimbabwe nevakabatsira zvizhinji vanga vari kuZimbabwe.
Imi semaonero enyu mungati mutambo uyu wakafamba sei, uyezve mune ramangwana muchada kuramba muchiuita here?
Ndinofunga kuti zvakafamba zvakanaka, but zvinhu zvinenge zvatanga kuitika there's always a need for kubatsirana kuti zvinatsofamba zvakanaka. Sister Sterek,
mungati mishuviro yenyu ndeyei semudzimai anobva kuZimbabwe uyezve akamboshanda sekutaura kwamaita nevamwe maartist ekuZimbabwe, shuviro yenyu ndeyei pari zvino?
Right now shiro yangu is tirambe tichizviita. Tikaramba tichiita mafestival achatibatsira kuti tidevelop economy yedu and also change the way people kuti vanotitarisa sei. Tikaramba tichidaro so zvichabatsira kuti vanhu vazive kuti tisiwo mhuri yekuZimbabwe, culture yedu yakadai yakadai yakadai.
Zvii zvamungade kuona zvichigadzirika mune ramangwana sezvo mati mucharamba muchienderera mberi kuti muone mutambo wenyu uchikura?
Tinoda kuti tiwane vanhu vanoinvesta vanobva kumusha kwedu, kuti kana pane mari zvinhu zvikuru zvinobatsikana Sterek. So tikawana vanhu vanoda kuita incorporate kuti vaite masponsors edu, vachibatsira kuti next year zvinhu zvifambe zvakanaka. Reason yandiri kudaro, vanhu havadi kubhadhara kana vachiuya kumutambo wakadaro. Vanoda kuti tichivapinde mavagadzirira. Tikakwanisa kuita vanhu masponsors akawanda, zvinobatsira kuti tiitire panze panowanikwa vanhu vakawanda tichibatsirana.
Tinoona imi hamuite zvemitambo badzi, makanyora zvebhuku. Chimbotitsanangurireiwo nezvebhuku renyu ramakanyora.
Bhuku randakanyora rinonzi Sunbaked Love. Ndakanyora bhuku kuti mazano andinotaura mupoetry mangu anotarisa zvinhu zvekuZimbabwe, anoburitsira zvinhu zvekuZimbabwe.
Chii chakaita kuti mufunge kuona muchizonyora bhuku renyu iri rine nyambo nezvimwewo zvinotapira?
Pandakaenda kumba gore ra2008 zvinhu zvanga zvakaoma Sitereke kumba. So that's when pandakatanga kunyora. Mvura yanga isina kunaya, vanhu vanga vari munzara chaizvo. So I remember ndakaningi poem yandakatanga kunyora mubhuku mangu inonzi Drought. So when I talk about drought in that poem, ndaitaura kuti izvo ishe tikomborerewo kuti kumusha kwedu kuite mvura.